muAmerica kuvharwa kwehurumende kana kuti government shutdown inowanza yakonzerwa nokusauwirirana kwemapato maviri maDemocrats ari kutonga ike zvino izvi ava Biden nemaRepublican panyaya dzokuti vopahurumende mari yokushandisa kuita chinyi. Saka pana makakatanwa ipapo.
Professor Masoja, chii chinoitika kana government shutdown iyi ikatora nzvimbo?
Chinoitika kana government shutdown iyi ikaitika ndechokuti icho America ichatadza kunge ichi hurumende yeAmerica ichatadza kunge ichibhadhara vamwe vashandi vaya. Vamwe vashandi vaya vachabva vatorega kuenda kubasa, asi kwozoita vashandi vandambotaura vokuti vokumauto vokumasecurity agents akasiyana-siyana, kungava kunana FBI, kunana CIA nambavo mapazi akasiyana-siyana, mamwe anobona nezvesecurity yenyika vanenge vachingoenda kubasa vasingabhadharwi. Zvekare chimwe chinoitika ndechokuti America inozotadza kunge ichibhadhara zvimwe zvikwereti zvayo zvainenge iinazvo kune dzimwe nyika kwainonge ichitenga zvakasiyana-siyana, zvikava zvaana peturo. Zvinozoita izvo kuti idzaswe scale imwe yavakwereti vanokwanisa kubhadhara zvavanenge vachibhadhara.
Zviri kutadzisa kuwirirana muparamende yeAmerica pamusoro penyaya iyi chii, Professor?
Chiri kutadzisa kuwirirana muparamende yeAmerica pamusoro penyaya yemari inoenda kuhurumende yeAmerica inotungamirirwa navaBiden ndiwo mafungiro akasiyana, kuti maRepublican vanenge vachiti ivo aiwa, isusu tinoda kuti mari yamati munoda yekupa Ukraine ngapachipindawo mari yokugadzirisa bhodha kumasouthern states ukowo, nokuti kana mukasaisavo izvozvo zvataa tichidavo isu, imi musingazvidi hativhoti. Saka kusiyana kwamapolicies acho, kusiyana kwezvinenge zvichida kuitwa namapato aya, ndo anoita kuti pazotadza kuwiriranwa pamari inofanira kunge ichipuwa hurumende, nokuti hurumende yeuno kuAmerica haingonokori mari yokushandisa zvinhu zvainenge ichida kuita. Aiwa, vanotokumbira mari kuparamende